Vankuku kwiza musarudzo yekuvakanzura muwadhi 26 kumagunje vakamirira CCC vaKnowledge Chingoma nevari kutungamira urongwa hwavo hwekutsvaka rutsigiro vaSolomon Ndoro yeRwizi vanoti vakarohwa nevatsigiri veZANUPF svondo rapera pazvitoro zvengoresha. VaNdoro yeRwizi vaudza Studio 7 zvakaitika.
Tati tichifamba ndobva tano tichikambe nawo tichiita tisangane nevanhu ndina kanzura wangu. Tichiendeye kupedzesa inonzi Ngorezha Township ndopa tasvika ipapo. Saka the moment yatangoti tichisvika ipapo ndopandangoerekana ndichi pakati pekuti ndiri kukwazisana navo. Ndanangoerekanawo mumwe murume chairperson weZANUPF anoitwa Pemongwa Ngwara. Ndobva asvika achingondirova mbama andirovere chibadhitaimu iyoyo. Ndobva ndangoti ndichitendeuka ndobva atondiwedzera ivi ndiyo yabva atora chidanda changa akabata ndobva andirova nechidanda chi kanzura wangu wanga ndinaye panguva iyoyo ndobva amhanya achida kuuya kuzozama kuda kunobata munhu kuti ko chiiko chaakuitika. Sati moment yasvika kanzura achida kunobata ndobva atorohwawo futi nedanda riri ranga akabata riri.
Vande veRwizi vanoti vakamhangara nyaya iyi kumapurisa epamagunje uye dzine nhamba dzinoti RRB 55-4672 neRRB 55-4673. Vanoti vakazoenda kunorapwa kuKaroi.
Ndobva tazobva ipapo tichitiza tabva tasimuka takananga polisi Magunje police station. Ndobva tasvika pamagunje police station ndobva taripota nyaya yedu. Nyoresa docket redu tabva tatotora docket number yedu tatora shuwa tinayo. Saka ndamirira kuti ndinge ndichienda kuchipatara ndinoonekwa kuti ndinonyanya kware. Ndopo vachazotora matanho mapurisa ipapo. Ndinonga ndichizokutsanangurira kuti zvinhu zvichifamba sei.
Asi mutauri webato iri mudunhu reMashonaland West vaNigel Murambiwa vanoti bato ravo harikurudzire mhirizhonga vachiti nhengo dzavo dziri kuzorwa mafuta enguruve yadzisina kudya.
ZANUPF is a peaceful party, like I have always mentioned, which is a party that we are keeping in mission, and as authorized violence, president is on record every day. So I know I have to say,
mhirizhonga inonzi yakaitikawo kuchipinge East uko vari kukwikwidza chigaro chekwekanzura muwadhi 13 vaKaleb Nhongo vanoti vakarohwa nevatsigiri vebato reZANUPF vanotsanangura zvakaitika.
Vatoburuka mumota vachiuya kwandiri votouya kutondibata vondirova vapedza vachoti ngatimutore vachobva vauya futi zwepiri second time ndobva vakazondibata vachoti ngatiende naye vobva vandisunga makafusi vobva vandiisa mumotikari. Vakandisunga makafusi ndiChristopher Matambo wekuwadhi 18 muconstablary then vamwe vake gurupu rake anazvotona nevamwe vese ndo vakazondirova ndakasungwa makafusi ndiri mumota imomo vakazondisiya pamukono.
Asi mukuru mubazi rezvekubudiswa kwemashoko mubato reZANUPF vatafadzwa Mugwadi vanoti bato ravo sematauriro anogara achiita mutungamiri waro nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa haridi zvemhirizhonga. Mugwadi. Sachigaro CCC mudunhu reMashonaland West vaRussell Magunje vanoti chinoshamisa ndechekuti bato reZANUPF rinogara richiti rine rutsigiro kumaruva asi zvemhirizhonga zvinoratidza kuti harisisina rutsigiro rwakawanda.
Saka tinoshamisika kuti isisu pakumaruzevha ZANUPF inowanzokirira chiti yaane vanhu vakawanda ine vanhu vakawanda nyambisiro zvakachini CCC ndo yaane vanhu vakabuda zvakawanda kumaruzevha kati vaivava kuita resort to kurova vanhu vanokambena pagraund nekuvhara. They are telling kuti vavhare vasapindika mumaruva matinogara kuchisangana nevanhu vanoda nezvebato reCCC.
Mutauri wemapurisa munyika Assistant Commissioner Paul Nyati vanga vachiti vari mumusangano pataedza kuvabata katatu pambozhanhare yavo uye mutauri wemapurisa mudunhu reMashonaland West Inspector Margaret Chitove vati vanga vasati vanzwa nezvenyaya iyi yemhirizhonga. Vanopichisa vari kuchema chemawo kuti chikwata chefaz chinonzi chinodyidzana nevasori chiri kuendawo panzvimbo dzinenge dzichiitwa misangano nevanopikisa dzichida kuvasvokosa. Asi chikwata ichi chinoti chiri kubatsira kutsvagira ZANU-PF rutsigiro murunyararo. Ndakamirira Studio 7 muchinhoyi, ndini Nunurai Jena.